Chikwata cheGeorgia, Romania neBenin chakawana mapoinzi 122, Team Zimbabwe nevamwe vavo Island neMongolia vakawana mapoinzi 10. Uyu ndiwo waive mutambo wekupedzisira wakapindwa neTeam Zimbabwe mumakwikwi ekutanga nemusi wechikunguru 17 akapera nezuro chikunguru 18. Makwikwi aya ayo akaona Team Europe ichienda pamusoro petafura nemapoints 716 akaunganidza vana vechikoro vanobva kunyika zana nemakumi mashanu nenomwe kuti vaumbe marobots vachibvisa mabhora eblue kubva pane mabhora eyellow vachiisa munzvimbo dzakasiyana siyana munzvimbo dzekutambira mutambo uyu. Vachitaura pakuvharwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati kunyangwe havo vasina kubuda zvakanaka pamakwikwi aya, vari kufara kuti vakawana mukana wekukwikwidza nedzimwe nyika dzepasi rose. Zimbabwe yakabuda zvakanaka mune mimwe mitambo yavakatamba vakabatana nedzimwe nyika mumazuva maviri emakwikwi aya, asi haina kuzokwanisa kutora menduru. Zimbabwe yakatora number 56 pamakwikwi aya. Team Zimbabwe yanga iine vadzidzi vechidiki vasere vanoti anotida Ishe Ndachena, Gustav Kativu, Tariro Muzowaka, Gabriel Matemba, Nelson Mujere, tinotenda Ishe Mapondera, gamuchirai nechitima naVimbai Mwaera. Vachitaura mushure mekupetwa kwemakwikwi aya, mumwe wevaikokera chikwata ichi amai Aritha Mare vakati kunyangwe hazvo chikwata cheZimbabwe chakarwadzikana nekusawana menduru, chiri kufara nekusimudzana kwachakaita nedzimwe nyika uye vave nekutarisira mberi kumakwikwi egore rinouya.
Tashika kumapeto kwechirongwa cheFES Global 2017, asi hazviperere ipapo. Manzwa zvichinzi next year kuMexico City takutotanga kuchochigadzirira kuti build a team ichange chinokompita ikoko, uyezve vana vatatinawo vari kudzokera kumusha vachinotaurawo nevamwe vana vasinango vachikwanisa kupatsira gore rino kuti vange vachidzidzisawo nezverobotics.
Vachaus Matana, mumwe wevakokeri veTeam Zimbabwe vakati vakafadzwa nematambiro akaita chikwata kunyangwe chisina kubuda zvakanaka. Amai Mare vanoti shuwiro yavo ndeyekuti hurumende isimbaradze rubatsiro rwainopa zvikoro nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience netechnology.
Rikangoti kuhurumende yeZimbabwe yaona vana vachiita zvavanga vachiita, kugona kurimo, njere uye nekugona kushanda nevamwe kuripo. Chatiri kukumbira kutsigirwa nehurumende nekutibatsira patinenge tichichema vakurumidze vatinzwa kuti tikwanise kuenderera mberi.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi Ndachena, uyo anodzidza kuSt George's, anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dzaikwikwidzana. Akati kunyangwe zvake akagumbuka nekusakunda ari kutarisira makwikwi egore rinouya, kunyangwe iye asisakwanisi kupinda pamakwikwi aya nekuti anenge akurisa.
Now I'm quite happy with how well we did and how we won most of our matches, and I'm proud of our team, and I'm hoping that Team Zimbabwe will do well next year.
Yeah, captain.
Munjeri anotsigira izvi.
Ndinonzwa kufara nezvataita mucompetition. We did our level best and the team was committed and the results came out and I think they were fair.
Nechitima anoti vasikana vanofanirwa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure. Izvi zvinotsigirwawo naMwaera. Team Zimbabwe yakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe ranga richideedzwa nezita rekuti Zim 1. Chikwata ichi chichatakura robot racho kumusha uye richange richizonoratidzwa kune vamwe vanoita zvidzidzo zvescience netechnology. Vakatanga mutambo uyu vaDean Kamen vanoti chakakoshera mutambo yerobotics ndechekuti inoda mushandira pamwe, kuwirirana kwevatambi mukugadzi panonetsa pamwe nekudzidzisana kwevadzidzi ava. VaKamen vanoti vakaumba marobot 160 ayo akarwisana mumakundano aya. vadzidzi vakapinda mumutambo uyu. Vadzidzi vari kuita zvidzidzo zvescience, technology, engineering nemathematics kana kuti STEM. Kunyangwe hazvo mitambo iyi yakafamba zvakanaka, pane chiitiko chakamboda kuodza mwoyo vatambi vekuAfghanistan avo vakambonyimwa mvumo yekupinda muAmerica. Asi mushure mekuchema-chema kwakaitika pasi rose, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakazopa hurumende yavo mvumo yekuti vasikana veAfghanistan avo vapinde munyika. Nyika dzemuAfrica dzakatamba zvakanaka dzakaendawo pamusoro petafura dzinosanganisira Benin, Liberia, Nigeria, Mozambique neMali, idzo dzakapinda panyika makumi matatu dzaive pamusoro petafura. Zvikwata zveTeam Europe, Poland neArmenia ndizvo zvakatora nzvimbo nhatu pamusoro petafura. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.